Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 22 2016.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirongwa chekurangarira vanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi chinoenderera mberi muBulawayo zvichitevera kupindira kwematare edzimhosva.
MDC inotungamirwa navaWashman Ncube inoti yakazvipira kushanda nemamwe mapato kuitira kuti ZANU-PF ikundwe musarudzo dza2018.
Mari yoramba ichinetsa kuwana munyika panguva yeveruzhinji vari kugadzirira zoro rekisimusi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro muBulawayo raudza mapurisa kuti afanirwe kurambidza sangano reIbechu leKaZulu kuita chirongwa charo chekurangarira vanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. Urongwa uhu hwaenderera mberi paStanley Hall mushure mekunge mapurisa amborambidza sangano iri kuita izvi vachiti panga pane vanhu vanga vachidawo kuita musangano wavo panzvimbo iyi. Mapurisa nechitsama amukira kuzomira paStanley Square neStanley Hall vachiedza kudzivirira kuitika kwechiitiko ichi, asi chazoenderera mberi paStanley Hall mushure mekunge vesangano reIbechu leKaZulu varatidza mapurisa mutongo wedare. Vamwe vemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevezvematongerwo enyika vataura pachiitiko ichi vachiti munyika hamungave nerunyararo kana kubatana kwechokwadi kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nehurumende yavo yeZANU-PF vasati vabuda pachena panyaya yegukura hundi.
Mutungamiri webato rinopikisa reZapu vaDumiso Dabengwa vativo chinhu chinorwadza kuti kusvika pari zvino hurumende haisati yada kubuda pachena panyaya yegukura hundi. Vashorawo gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa nekuramba kwavo kwavakaita mune rimwe bepanhau rekuBritain kuti havanei nechekuita nenyaya yegukura hundi. VaDabengwa vati pane kuti vade kuzvichenura panyaya yegukura hundi vachitaura kuvanhu vekunze, vaMnangagwa vanofanira kutaura nyaya iyi muZimbabwe ivo nevamwe vavo vachinyatsobuda pachena kuti chii chakanyatsoitika. Nhengo yebhodhi reIbechu leKaZulu vaPatron Keta vanoti sangano ravo rakaona zvakakosha kushandisa zuva reUnity Day sezuva rekurangarira vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vakaurayiwa muMatabeleland nemuMidlands vachinzi vaitsigira madissidents.
Vanketa vati hurumende inofanirwa kuita kuti pave neurongwa hwekutaurirana chokwadi nekuregererana sezvakaitwa kuSouth Africa, vakati kana pasina kuitwa izvi munyika hamungave nekubatana kwechokwadi. Sachigaro wesangano reRestoration of Human Rights mudunhu reMatabeleland vaBekezela Fuzwayo vatsinhirawo izvi vachiti vanhu vakawanda havakoshesi zuva reUnity Day sezvo mubatanidzwa unorangarirwa pazuva iri wakaitwa pakati pevakuru vezvematongerwo enyika asi veruzhinji vaine kushushikana mumwoyo yavo. Unity Day izuva rinocherechedzwa kubatana kwebato reZapu raitungamirwa namushakabvu vaJoshua Nkomo neZANU-PF inotungamirwa navaMugabe mushure mekunyorerana chibvumirano cheUnity Accord mugore ra1987.
MDC inotungamirwa navaWashman Ncube inoti yakazvipira kushanda nemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuitira kuti utongi hwebato reZANU-PF hupere zvachose musarudzo dza2018. izvi zvabuda zviri muzvisungo zvebato iri zvichitevera musangano waro weNational Council wekupedzisira gore rino. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura papera musangano uyu nhasi, vamwe vevati bato ravo rapa utungamiri hwebato iri basa rekutaurira nemapato ese anopikisa kuitira kuti vaumbe mubatanidzwa, sezvo iriyo nzira yega ingaite kuti vakunde bato riri kutonga reZANU-PF. Vamwe vevatiwo zviri pachena kuti vanhu vese munyika vari kuda kuti mapato anopikisa abatane musarudzo, vakatiwo musangano wavo watambira chisungo cheMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai pamusangano wayo weNational Council svondo rapera, chekuti bato iri rakazvipira kushanda nemamwe mapato mukuumba mubatanidzwa uchakwikwidza ZANU-PF. Vati kana izvi zvikabudirira, mapato ese anopikisa achamirirwa nemunhu mumwe chete musarudzo dzemutungamiri wenyika uye musarudzo dzeparamende, mapato aya anenge achimirirwa nenhengo imwe chete muconstituency yega yega. Vati pane nhaurirano dzavave kutoita nemamwe mapato uye zvinofadza kuti pane chido chekubatana kubva kumapato akawanda munyika. Mutevedzeri wavaWelsh Mincube vaEdwin Mushoriwa vanotiwo zvimwe zvisungo zvabuda mumusangano wanhasi ndezvekuti bato iri richaita kongresi yaro mukutanga kwegore rinouya.
Uye takurukura zvakare maringe nekushanda pamwe chete nemamwe mapolitical parties zviri kupfurikidza necode kwatiri kune mamwe maparties atiri nawo anokwana kuita 7 pamwe chete nemamwewo maparties atakasangana nawo tikakurukura nawo even kuna South Africa. Uye zvakare takurukura maringe nehurukuro dzatiri kuita maringe neMDCT nemamwe mamwe mapato asiri mucode.
Vatiwo musangano uyu waita chisungo chekuti vanofanira kuramba vachirwira kuti mitemo yesarudzo isandurwe kuti paitwe sarudzo dzakachena. Vatiwo mutemo unofanira kusarudzwa kuti kana anenge akunda ogadzwa ipapo ipapo, vachiti izvo ndizvo zvingadzivirire zviri kuitika kuGambia uko mutungamiri wenyika iyi akakundwa musarudzo vayaya Jame vari kuramba kubva pachigaro.
Idanho redu uye mafungiro edu kuti tichasangana nemamwe mapato kuti tione kuti hakuna zvakare zvinozviitwa zvakaifana nezva 2008 kana kuti zviri kuitwa kuGambia. Toda kuti tigare takaisa maplani B ekuti kana zvikadaro ndezvivi zvinoitika. Uye tine tarisiro yekuti kanenge angokunda musarudzo, ende tine tarisiro yekuti anokunda musarudzo inenge isiri ZANU-PF anofanira kubva angoitwa iye mutungamiri wenyika.
Vatiwo izvi zvakaitika muZimbabwe muna 2008 apo vamugabe vakakundwa musarudzo navatsvangirai asi vakaramba kubva pachigaro nekuti mapata anopikisa ange asina zano rokuti oita sei kutora masimba. Vanxuve vati vanofara chose nezviri kuitwa neAfrican Union, ECOWAS neUnited Nations kuGambia uye vati SADC inofanira kuitawo zvimwezvo kana pakaita anoramba kubva pachigaro akundwa muna 2018. Zvichakadai, sachigaro wemadzimai mubato iri amai Monica Ngwenya vaudza Studio 7 kuti madzimai akatoita chisungo pamusangano wavo svondo rapera chekuti vanofanira kupinda musarudzo vakawanda muna 2018.
Tiri kuti madzimai, isu semadzimai eMDC, tiri kuti ngatisimuke tisatarise kuti uyu ndowebato ripi. Asi kana kwanzi paine mukadzi ari kukukwidza, ngatimire nawo. Ngati vavoterei because tiri kuda kuti madzimai achinje. Rwanda managed to change because they put more women. Ngative nemadzimai akawanda anomirira madzimai.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti vamugabe nebato ravo reZANU-PF vane unyanzvi hwekubira sarudzo zvekuti mapato anopikisa haakwanise kuvakunda kana akasabatana. Mapato anopikisa munyika ave kutoshanda akabatana muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvakaita seCoalition of Democrats kana kuti CORD neNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Dambudziko remari munyika rinonzi riri kuramba richitowedzera. Panguva iyo vanhu vari kuda mari dzavo vari kuti vanoda kukwanisa kufamba kana kutenga zvavanoda zvekupedzisira vasati vapinda muzororo rekisimusi. Dambudziko iri rinonzi riri kuwedzerwawo nekushayikwa kwemari yekuAmerica hombe dzakaita sezana remadhora kana makumi mashanu emadhora dzakabatana. Dambudziko rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi riri kukonzerwa nevamwe vari kuviga mari idzi kana kuburitsa kunze kwenyika. Kunetsa kwemari uku kunoramba kuchienderera mberi kunyange hazvo bhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe radira mumabhanga mamiriyoni makumi maviri nemapfumbamwe emadhora emari itsva emabond note. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa svondo rino vakaudzawo bepanhaure News Day kuti dambudziko remari iri richaramba riripo kwenguva ndefu sezvo nyika isina mabhindauko airi kuita anopinza mari yekunze muupfumi hwenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Institute, Dr. Prosper Chitambara.
I think this is the new year Christmas. Tiri kuona kuti demand yemari inenge yakati kwirei, saka mabhanga haana kunge achikwanisa kupedza demand iyoyi. Saka tichiona kuti mabhanga mazhinji kwava kutori nemaqueues. Zuva ranhasi maATM mazhinji anga asina mari, isatomboendawo tsvaga mari, hatina kunge tichiwana nekuti vakasiya vaisa mari nezuro, but nhasi masikati yanga yatopera kare. Saka situation yacho iri a bit tight, mari haisi kuwanika kumabhanga zuva ranhasi.
Tiri kunzwawo kuti mari hombe dzemaus dollar idzi dzinana $100 nedzimwe hombe idzi hadzisi kuwanika pamisika, zviri kufambawo sei?
Tiri kuitika ndechekuti mari hombe mahundred nemafifty ari ku akabva mabhanga, haasi kuzodzoka mabhanga, ari pademand stereke not just muZimbabwe, even kune dzimwe nyika. Saka maonero angu ine vanhu vari kushandisa Zimbabwe sechannel yekunge vachiburitsa mari itova dzemahigher denomination dzichienda kunze kwenyika. Saka idambudziko ratiri kuona, I think matrend ari kumbowanikwa, mafifty ari kumbowanikwawo, but ari kuti akabuda mabhanga haasi kuzodzoka mabhanga. Saka mari iri kunyanya kuwanikwa imari yemadenomination ari pasi, ma$5 nema$10.
Reserve Bank of Zimbabwe yakaisawo mari itsva iyi yemabond notes iro svondo rino, tinonzwa kuti vakadira $12 million mumusika. Yakarerutsawo zvakadii dambudziko?
Haina kunyanya kurerutsa dambudziko nekuti maqueue anga ari kutoramba akangoreba. Saka haina kunge ichirerutsa dambudziko, dambudziko riripo. Even vachina masazuro vakataura kuti dambudziko iri haringoperi zvekumhanya. Rinotoda matsano anounza confidence munyika, anowedzera production nemaexports. But I think inyaya huru inyaya yeconfidence, nekuti vanhu vazhinji havasi kuenda vachiendesa mari kumabhanga. Mari iri rakabuda mubhanga kuti izodzoke kumabhanga zvirikunetsa, vanhu vari kuprefera kugara nemari dzavo. Saka inyaya yeconfidence kunyanya kuafekta musika misika pane nguva.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Musika wemuBerlin unotengeswa zvinhu zvekisimusi wavhurwa zvakare nhasi zvichitevera kumbovharwa mushure mekunge vanhu gumi nevaviri vafa mushure mekutsikwa nechikakarara chemotokari hombe yakapinda mumusika uyu nemusuwe muvhuro. Panga paine mapurisa akawandisa anga akachengetedza nzvimbo iyi payavhurwa.
Chikwata chevafundisi vane chiremerera kuSomalia chayambira madzimai kuti asatambe mutambo webasketball chichitsanangura chiitiko ichi sechinopesana nechitendero cheIslam uye chichinziwo chinokanganisa chitendero chavo. Chikwata cheSomali Religious Council chapa yambiro iyi mugwaro raburitswa nhasi apo gadziro yemutambo mukuru webasketball iri kuenderera mberi mugaro weguta guru rePuntland. Ma Makatirira ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri mbamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Nasi Zimbabwe yacherechedza zuva rakakosha zvikuru rekunyoranwa kwechibvumirano chekubatana kwezano PF nePatriotic Front ZAPU kana kuti Unit Accord. Chibvumirano ichi chakanyoranwa musi wa 22 zvita 1987 pakati pava Robert Mugabe namushakabvo vaJoshua Nkomo. Mapato maviri aya ainge arwa ose hondo yechimurenga. Asi akazoita makara sonane zvakabva zvaita kuti varwisane nyika yavana kuzvitonga kuzere muhondo yakazivikanwa nerekuti gukura hunde.
Hurumende yava Mugabe yakatumira mauto e5th Brigade kumatunhu eMidlands neMatabeleland uko yaiti kwainge kwaita magandanga. Asi vezapo vanoti iyi yainge iri hondo yemarudzi. Kozva iri rakakosha zvakadii munhoroondo yenyika. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vagadzira chirumanzu vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato rezanu PF uye vaMax Mukandla avo vaive murwiri wehondo yerusununguko vari kudivi reZipra. VaMukandla vanoti kunze kwekuunza runyararo zviga zvechibvumirano ichi hazvina kuzadzikiswa zvachose.
Unit Accord yakakosha zvikuru nokuti yakatipa runyararo. Rwevanhu vaiputsirwa dzimba vachipisirwa dzimba vachiurayiwa vachito zvokuvhiwa nebato kana kuti nemauto ecrack force kana kuti yakazvonzi igugura hundi. Saka naizvozvo unit iyi yezuva iri rakakosha pahistory yeZimbabwe pasi pakuzvoitwa kwezvinhu kwacho ndokusina kuzvokotsa.
Vachirumanzu pinda itinzwe.
Ikoko kuti United People veZimbabwe zvinoreva kuti vanga vane chinangwa chokupodza maronda, chokupodza gakava, chokuda kuti nyika yedu ienderere mberi savamwe. Ndofunga iye zvino mukatarisa nyika yedu ino runyararo runoshamisa as compared kune dzimwe nyika. Iri nyaya yokuti mapato maviri akagwira nyika ino vakabatana vakati izvi zvakashata ngatisiye pasi.
Ndodzoka kwamuri vaMukandla, asika tiri kuona kuti vamwe vange vari muutungamiri wezapo vakazoti vakubuda mumubatanidzwa iwo. Zvii zviri kuitika chaizvo?
Chikonzero chakasakisa kuti vabude mabatirwo avakaitwa zvitevedzwa zvakatemerwa kuti zviitwe hazvina kuzozadzikiswa. Sekuti mukatarisa iye zvino kana makambani acho akatanga kuvhara zvizvo afararira nyika yese asakatanga kuvhara munyika yematebelele, mugotarisa allocation yebhajeti chaiyo inonzi ndeyenational budget yapiwa kumatebeleland kumaprovinci acho ari matatu nechina iri yemigrants hazvigoni kunoenzana zvekare bhajeti iyoyo mari yacho inenge isingaiswe. Sei kusina first vice president anobvawo kuzapo? Kuzapo kunongove vanhu vanonzi ndiva mavice president woperera ipapo, asi vachinzi ndi second vice president anotodeputiza mutevedzera anotevedzera mumwe president. Ndo zvacho zvinyunyutwa zviripo zvakakosha. Saka vavo ndokuti totaramuka isu. Ugotarisa kumaministries ariko maministers yese vanenge vachipiwa maportfolios iwayo. Kuzapo kunoku unowana portfolio yo iyoyo imwe chete iyoyo yehome affairs. Dzikangodarika ipapapo aiwa inenge ave bonus. Ndozvitazvo zvinenge zviripo. Saka ngatizvitarisisei. Hatingatarisi maministries ana obet obet angato crosser flow ainda kuzana. Totarisa vana vanhu vedzidzo avo vakaita sana Jonathan Moore aiwa ndokuzana. Kuzapo kunani ndopane mivhunzo. Zvakakosha zvekare kuti vanhu vazvizive kuti vaNkomo vakakurukiwa nokuti vakazonzi ndiyevo vice president. Ndo pacho pakazobuda mapresidenti maviri ari kuti netsana nhasi muconstitution. Zvakakosha izvozvo kuti vanhu vazvizive. Pano utsotsi hwakaitwa. ZANU yakatadza kunyengerera vamuzenda kuti vaburuke pachigaro chouvice president mutevedzeri wenyika.
kuti vangomu vapinde nokuti vanga vane pato ravo rezapu. Iye zvino national chairman wakazvobviswa nokuti national chairman yakachingobatwa kubva nekubva nevekuzapu.
Vachirumanzu, munotenderana nezvavari kutaura here kuti kuzanu ndokune vari kuita bambazonge?
No, handibvumirani nazvo. Kana zvikanzi kune ministry, handifungi kunganzi iyi haina kukosha, iyi yakakosha. Dzese dzedzakadi dzedzakangofanana. Handimona. Saka kuti titi tomboti Ministry of Sports kuti titi haina kukosha. Asi izva kuti momo yeZimbabwe masandays vanhu vanenge vari kubhora. Kuti nditi munhu unoyoti no dei ministry yefinance kuti ukombe azvikombeki zvino zvatoda kuzama kukombeka ndopandoti navamukanzi ipapo ndinopesana navo.
Vagadzira Chirumanzu vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuzanu PF vanga vari parunare kuMidlands. Manzwawo zvakare kubva kuna vaMax Mukandla murwi wehondorusununguko vari kudivi reZibra vanga vachitaurawo vari parunare vari kuBulawayo.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwekupanana zvipo zvekisimuse.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu Ngosilati Emmanuel Moyo ari kunyora nhetembo dzinoburitsa mamiriro akaita zvinhu munyika umo veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Gegege kuseka nhamo serugare. Pfacha yasvika kisimusi. Tichaziveiko paZimbabwe kunze kwayo nzara. Utongi hwavo gushungo chiramba maguta chaicho.
Uyu ndiNgosilati Emmanuel Moyo achitaura mashoko ari munhetembo rinonzi kisimusi paZimbabwe. Netembo iri rinoburitsa pachena kuti veruzhinji havana tarisiro yekuve nekisimusi inofadza sezvaichimboitika makare kare nekuda kwematambudziko avakatarisana nawo kunyanya kushayikwa kwemari mumabhanga. Netembo iri riri kufarirwa nevanhu vakawanda vachiriverenga paWhatsApp nepaFacebook.
Rwendo runo toitamba tichidya nhunzi. Todadirwa nemafufu evachabva Joni. Ko vangakone neiko iro bondi vachizorionera muno. Mari inonyungudika ichisvibisa homwe setsubvu muombodo yepwere. Urombo hwematede kunaiwa nemvura makuru ari mumhatso. Chiregai ndikubayire zani imi vachabva mhiri kwaLimpopo. Uyai nemari dzekudzokera. Kuno hakuchina chokubata. Mai vatsva musana mwana atsva dumbu. Chati homu chareva. Taona pfumvu paZimbabwe. Rinobuda rigonyura tiri mumutsetse kumabhanga. Kisimusi paZimbabwe dzangove ndangariro.
Moyo anoti nhetembo dzake dzaari kuburitsa paWhatsApp nepaFacebook pari zvino dzinonyatsoburitsa mamiriro akaita zvinhu munyika umo veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo. Asi anotiwo sezvo nhetembo idzi dzine chekuita nezvematongerwo enyika kune vamwewo vanomushora vachiti maonero ake haazi iwo. Moyo anoti netembo idzi inzwisa yebhuku rinonzi Ngoma yenharo netembo dzezvematongerwo enyika iro raane urongwa hwekuburitsa gore rinouya.
Pese pandinoreleasa netembo idzi pazuva ndinogona kuwana mameseji anodarika 200 paWhatsapp pangu achibva kuvanhu vakasiyana siyana. Vamwe vachiti wabaya dede nomukanwa ndizvozvo chaizvo. Vamwe vachiti aiwa mukomana warasika. Zvinosiyana mumwe nemumwe anenge akupawo maonero ake zvichienda nekuti abuda mumba mani. Kana ndingati anotsigirawo bato ripi. Since ari mapoems ane chekuita nezvematongero enyika.
Moyo anoti nyaya yekuita nhetembo chipo chekuzvarwa nacho achiti akatanga kunyora nhetembo ane makore 11 ari pachinwai primary school. Moyo ndiye mukuru wesangano reZimbabwe Youth in Politics iro rine mahofisi aro muguta reKwekwe.
Inini zvinhu izvi ndingaregai nditi icalling iri mandiri nokuti zvinhu zvandinoita ndine shungu. Hongu ndenda pedza basa kuzoipi kwandinosenza nevechidikuku. Panguva yangu yandingati ndongo yangu yandinenge ndakasununguka ndotangazve. Ndingangoti icontinuation. Nekuti ndinosora njirora kodzero dzevanhu kuzoibi. Ndava ndegazve ndonyora netembo dzinoradza kushungurudzika nokuchemera kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu zvakare. Saka ndingangoti continuation yebasa rangu kunyange izvi ndichizviitira sedunga munhu.
Pakutanga kwegore rino, Moyo akambokonzeresa mutauro paakabuda mumapepanhau achinzi atumira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe hembe dzakafanana nedzinopfekwa nevasungwa mumajere sechipo chebhavhu deravo. Akabuda zvemumapepa nawo achinzi ari kutyisidzirwa nevasori. Pataka mubvunza nezvembatya dzaanoti akatumira vamugabe idzi, Moyo akati ichokwadi ndokuburitsa umbowo hwegwaro rakapiwa neDHL rinoratidza kuti pasuru iyi yakatumidzirwa kuna vamugabe musiwandira 27, 2016.
Hongu chipo Prison Gap ndakaendesa kumukuru wenyika mapepa ese anoradza umbowo hwacho ndinawo zvakare nemaorganization anorira kodzero dzevanhu ayo anovayo akazombondichengeta panguva yandaiva pakuhwanda kunyika yeSouth Africa zvakare kunyika yeBelgium nestaff yatoshanda nayo kuofisi kwedu avo vakapinda mushishi yekuchisizirwa nevatinoti pachirungu masiya yavo vachinditsvaga vese vo vanogona kupa umbowo pamusoro pezvavakaona.
Sezvinotaurwa nenhetembo yaMoyo, vanhu vashoma chete munyika ndivo vachakwanisa kufara vachipembera panguva yekisimisi.
Inga havo vana vashe vanobhururuka vonoidyira Dubai, hanya nani mbudzi yekwachivi. Ko vanorwadziwa nei sevane hanya nevanhu? Germany wadya ndo avo matambiro. Isu yedu tichidya nokodze zvironda tichinwira nemisodzi. Tovapeiko vedu vana? Hapachina chembwa vatenzwa rarara mukati.
Moyo uyane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa anonzi nevazhinji haazi munhu anovimbika zvichiteera mashoko ekuti upenyu hwake nehwemhuri yake hwakambenge huri munjodzi izvo vamwe vanoti aive manyepo. Asi Moyo uyane mudzimai nevana vatatu anoti kushorwa kwakadai hakuodze Moyo wake. Ndakamirira Studio 7 Mukwekwe, ndini Tauraishava.
Merry Merry Christmas. Ko Christmas box watereri. Nguwa ya shika jekare yokupembera kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumire itamba mboja. Mashoko kana mavideo achimoresa hama neshamwari. Tozo dziwerenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumira itamba mboja pa namba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Yashika, 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 oh yashika, ungati pemberere hama neshamwari. Isimusi yashika, 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 oh yashika, ungati pemberere hama neshamwari. Tichitenda ugamwari wedu nemitsimo. Tichitenda ugamwari wedu nemitsimo. Ngatichengeta kusvika zuva ranhasi. Ngatichengeta kusvika zuva ranhasi. Vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, goreja, goreja, tinokutenda iwo, goreja, goreja, ingana sita pindamo, goreja, goreja, tinokutenda iwo, goreja, goreja.
Nako kambo kisimusi kubva kuna Zvai Guvea tabata svika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa misoro yenawo zvakare.
Chirongwa chekurangarira vanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi chinoenderera mberi zvichitevera kupindira kwaitwa nematare kuBulawayo.
MDC inotungamirwa navaWashman Ncube inoti yakazvipira kushanda nemamapato kuitira kuti ZANU-PF ikundwe musarudzo dza2018.
Mari yoramba ichinetsa kuwana munyika panguva yeveruzhinji vari kugadzirira nezvezororo rekisimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri tosangana zvakare mangwana tokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.